vanhu kana vachitanga kutanga kwegore nekutsanya vari kutangawo vachitarisa scripture inenge ichiti zvo seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Saka vari kuedza kupinda mugoredzwa vachinamata vakari kukumikidza kuna Mwari nekutsanya.
Kana vatendi vachinge vapedza ma10 days aya, zvii zvamunenge maakuvakurudzira kuti vaite? Vanenge vaakuita sei? Vanenge vane zvavanenge vakatonyora pasi here, kana kuti zvavanenge vari kuti izvi ndo zvavari kunamatira? Zvinofamba sei ipapo?
Kana vanhu vapedza ma10 days, vazhinji vanenge vane goals avanenge vakataura nezvavanga vachitsanyira kuti vanoda kuti zviite, kana ange business kana chi, then we encourage them to begin to work on the things that they were praying for during the 10 days of prayer.
Saka munhu asati atotanga kupinda mukutsanya anenge akatogadzira kuti ari kutsanyira izvi neizvi neizvi here?
Munhu anenge ane kuti pane vamwe vokuti unenge une zvimwe zvinhu zvokuziva kuti uta carry over. Vamwe vane zvikwereti, vamwe vane matambudziko, vamwe vane hurwere wavari kuita carry over from 2022 into 2023. Saka vari kunamatira kuti zvo zvatanga zvakavanetsa 2022 zvisavanetsa 2023.
Tombotarisa iro goredzva ra2023, makatarisa zviri kuitika pari zvino, zvii zvamungakurudzirawo kuti veruzhinji vaite mushure mekunge imi mabudawo muma10 days aya? Zvamanga muri kunamatira makanangana neveruzhinji ndezvekuti chii zvamuri kuvakurudzira?
Ndikukurudzira kuti vanhu vatange mabhizimusi, vanhu vaite zvinovapa mari, vanhu vasapinde muzvikwereti. Zvandiri kukurudzira kuti vanhu vaite.